Vana vepachikoro cheMontgomery College kuRockville, Maryland, muno muAmerica, avo vakaita urongwa hwekudzidzira kuvhota kekutanga, vakadaidzawo vanovhotesa vanhu kuti vavabatsire. Iyi inzira yekuti vadzidzi vagadzirire kuvhota svondo rinouya musarudzo yemutungamiri wenyika. Mumwe akaronga urongwa uhu ndiBrittany Green, uyo anoti,
"Today's event was all about voter education and letting people see the polls, see what they were going to expect."
Urongwa hwanhasi hwange huri hwekudzidzisa vanhu kuvhota uye kuti vaone nzvimbo dzavanovhotera nezvavachasangana nazvo pavachanovhota.
Mumwe wechidiki aidzidzira kuvhota ndiAkian Damang akatenda zvikuru nezvakaitwa.
"I just want to see how it feels like voting for the first time, because this is my first time voting for the actual presidential election. I want to see what is the procedure."
"Ndoda kuti ndione kuti zvinofamba sei chaizvo pakuvhota kekutanga. Ndeke kutanga ndichivhotera mutungamiri wenyika uye ndoda kuona kuti zvinofamba sei."
Vechidiki ava vanoti vari kutarisira zvakawanda musarudzo iyi. Namdi Ifejuka anoti,
"Financial issues with the debt of the country, I don't really understand much of it. But if I look at it, it looks like a big number.
Nyaya dzezvemari nechikwereti chenyika handinyatsozvinzwisise hangu, asi semaonero angu imari yakawanda. Handizive kuti sei chikwereti chichakakura kudaro."
Libby McClayton mumwe akaronga urongwa hwekuvhota uhu uye anoti,
"Between housing, between inflation with grocery prices and gas prices ever increasing, it's unaffordable to live and have a family."
Panyaya yesarudzo yemutungamiri wenyika iri kukwikwidzanwa nevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump veRepublican Party naMike Kamala Harris veDemocratic Party, vadzidzi vakawanda havana kuda kutaura kuti vachavhotera ani. Asi dunhu reMaryland rine vebato remaDemocrats vakawanda, zvinonzi zvichapa kuti amai Harris vakunde. VOA yakabvunza sachigaro weGeorgia Young Republicans Jacqueline Hahn nezvakakosha kune vechidiki mubato rake. Anoti kune vakawanda inyaya dzezveupfumi. Ko, vanotsvaga rutsigiro vanokwanisa sei kukwezva vechidiki ava? Han anopindura. Mumwe anotsigira Democratic Party achizivikanwa zvikuru pamadandemutande ndiHarry Sisson, uyo anoti,
"I have seen a big shift in energy and enthusiasm."
Nyaya dzakaita sekudhura kwedzimba, kukwira kwemitengo yezvinhu, mafuta ekufambisa dzimotokari, zvinopa kuti kurarama kuome uye kutanga mhuri iko zvino.
Zvichakadaro, kuHendon, Virginia, mutsigiri waamai Kamala Harris ari mumwe mutungamiri weFairfax Young Democrats Camila Alonzo Meza ari kuenda pamba nepamba achigogodza nekukurudzira vanhu kuti vavhote. Asi dzimwe nguva anoti vanhu havavhure mikova yavo, asi haasi kurasa mbereko nekufirwa. Anoti kubuda musarudzo dzemutungamiri wenyika kwakaitwa navaJoe Biden mutungamiri wenyika vachisiyira amai Kamala Harris kwakabatsira zvikuru kuti vechidiki vaite chidokwa dokwa chekuda kunovhota. Anoti,
"Hi, definitely Harris supporters."
Meza anofunga kuti nemavhoti mamiriyoni makumi mana kana kuti 40 million vechidiki veGen Z vakakosha zvikuru pakuti ndiani achakunda musarudzo iyi. Nyaya iyi yatumirwa naLaurel Bowman weVOA, mukaiverengerwa neni Blessing Zulu, VOA Studio 7, Washington DC.